Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 9/2022. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo ri. Mumiriri wembare muNational Assembly Vastamen Chamisa pamwe nevagari vembare vanoti hurumende ngaivhure musika womupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuridzi dzakawanda munyika. Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Tichakupa izviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo remunyika iro rinonzi rabata mapazi ose. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zuva iri rakatsendekwa parutivi nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura, pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasvingo nhasi, mutevedzeri wasachigaro weZEC vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehuori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori, nekuti chinhu chinopondwa hachimuki, chinofa. Ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo, nekudaro vanhu vanofanira kumhanara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi, kurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana-siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yakagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yeZEC nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country.
Kuti tirwise huori munyika, hurumende yakagadzira komisheni yeZEC uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori. Uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anti-corruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa, nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura neStudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri, vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reTransparency International Zimbabwe kana kuti TIZ vasamewo matikiti vati nyika yeZimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti Corruption Perception Index, mazuva aipfuuraya makore apfuura taitoskowa mazvibodzwa zvakati wandei, asi gore ratopfuura takaona turamba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muZimbabwe edu.
Vati huori munyika hunowanika pakasiyana-siyana kunyanya mumapazi ehurumende, kuzvipatara, muzvikoro pamwe nekumatare edzimhosva, izvo zviri kuita kuti vanhu vatambure. Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wekumasava vaJohn Piri awanga vari pamusangano uyu vati uhori huri kutadzisa kuwanisa vana vavo mabasa munyika.
Panyaya yecorruption iri kuitwa nhasi zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo kuti titi zero tolerance pacorruption, but at the present moment corruption muno mudoma yakanyanya kuti one day.
Nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine uori hwakakwiririsa pasi rose, izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU-PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira. Kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years uniting the nations against corruption. Sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvimhinga mupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose. Zvimhinga mupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, pakucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nhasi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa nezvechikwata chenyanzvi mukurwisana neuori pasi rose pamabiko aitwa neBureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs muWashington DC. Vanhu vasere vari muchikwata ichi, icho chinosanganisira chizvarwa cheZimbabwe amai Janet Zhou, vanonzi vakaratidza unyanzvi mukutungamira, ushingi uye kuunza shanduko mukudzivirira, kufumura pamwe nekurwisana neuori. VaBlinken vati nekuda kwechido chekurwisana neuori, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatara hondo yekurwisana neuori sechinhu chiri pamwongo wekuchengetedzwa kwenyika. Vati nechikonzero ichocho, America yakabatana neTransparency International svondo rino pakuita musangano wekurwisana neuori weInternational Anti-Corruption Conference. Mumiriri weMbare muNational Assembly vaStarman Chamisa pamwe nevamwe vagari vemumbare vari kukurudzira hurumende kuti ivhure musika wemupedzanhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuri zhinji munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vashanyira nzvimbo yeMbare nhasi, vaChamisa vati hapana hutsinye hunodarika kuvhara musika wemupedzanhamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi-chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika, havana mari dzeKrismasi, havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu, vane vana vadiki, vari kurwara chembere, vari kuisirwa matiyegasi, vanomwa mapirizi eTB. Tane problemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuyazotengesera mhere yamedzimba dzedu. Maketi isingashandi. Saka tichikumbira kuti maketi ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvematongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwa.
Maketi haisiyepolitics, maketi haisiyetribusi, haisiye ZANU-PF. Maketi international market. Chero anobva Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda maketi. Saka ichi chiri kuonesa kuti maketi ivhurwe.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa, vachiti nzara haine nekuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vashora kuita kwemapurisa uku.
Muno mudunhu rinoremba re7 tatambudzwa. Unoita ungu wakaenda kunze kwenyika kunohodha. Madzimai hatisi kutyiwa, tiri kusechwa mazamo kuti mune mari. Kana wakaona iri foni motora. Zvinokodzerere kuti mukadzi womunhu anobatwa zamo rake. Propati yeumwe munhu.
Mutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mirizhonga pamupedzanhamo zvichitevera kushanya kwaita vaChamisa. VaChamisa vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa, pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
Vahove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose, United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru, asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zefania, vanhu vamumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano, vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Muno Harare Metropolitan Province ndataura kuti tine zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa, but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika pa top 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, toita depression ne epilepsy, and oma conditions ari kunyanyira kuno kwa Harare Metropolitan Province tichitarisa kunyanyanya kuma psychiatric institutions edu.
Mumwe vechidiki Vafarai Gutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chido chavo chekutanga chekuda kutoti vakwanise kunzwisisa kuti zvinodhaka zvinovakanganisa sei, uyezve kuti vakuruwo yedu isusu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isusu vane chidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka zvinova zvinotibatsira asi zvinotikwadza upenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira, avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu, vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaseta api yatinoti National Addiction Helpline inowanikwa iyo pa WhatsApp +26 3 0771 611 311.
Tanga kwegore rino mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanya kushandisa zvinodhaka izvi, kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Muzvare Comfort Dondo vanoti vachange vachizeya nezvematambudziko ari kusangana nemadzimai munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo kumucheto wemusangano wevatungamiriri veAmerica newemuAfrica weUS Africa Leaders Summit uyo uchange uri muWashington DC svondo rinouya. Muzvare Dondo vanoti vachange vari kuita izvi panguva iyo chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chichangopera, vachiti vari kuita izvi senzira yekuti nyaya iyi igare ichizeyiwa kwete kungomirira mazuva ainocherechedzwa chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Africa inenge mudzimai. Africa yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka ndirikuenda kuWashington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushungurudzwa nekutorwa vana vake kubva ku UK yake nenhawo yekuti madzimai agara anoshungurudzwa. Tukaenda kuWashington DC court toona kuti mutumwene kuti madzimai tiri pano. Kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakuru vakuru venyika vakutonga nyika vanhu vakazhinji varume rangarirewo madzimai vana neyouth ndozvatiri kuenda kuWashington DC. Tikuendawo futi kuWashington DC kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi. Tinoshanda mukusimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa. Tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa. Asi chakanyanya kukosha, tinobatsira kuti mhuri dzevana veAfrica dzigare dzakasimba.
Muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuWashington DC uku?
Tikuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizinisi kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure, vakadzi, vana neyouth. Tikuenda kuWashington DC nekuti tine maprojects arikuda kunzawo kuZimbabwe. Vautenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanonzwisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects. Takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko, asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira. Saka ndokuenda kuWashington DC ndine timu yandinoshanda nayo, tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding. Tirikumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu. Tirikushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yeTexas. Takataura nemukurumukuru wecongress wekuTexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between Zimbabwe neTexas, pera iyo inonzi sister city.
Vanga vari mukuru wesangano rePumulani Muzvare Comfort Dondo vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi mudunhu reWest Sumatra kuIndonesia zvinoti vanhu vapfumbamwe vafa uye mumwe chete achiri kushayikwa zvichitevera kuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri mudhorobha reSawatuno. Mugodhi uyu uri makiromita makumi mapfumbamwe kumabvazuva kwakadziva kumaodzanyemba kweguta guru redunhu iri rePadang. Vhidhiyo yabva panzvimbo iyi yaburitswa neIndonesia National Search and Rescue Agency yaratidza vanonunura vanhu vachitakura vapona kubva mugodhi uyu vachivaisa mumaamburenzi. Mutambi webasketball Brittany Griner asvika mudunhu riri kuchamhembe kweAmerica reTexas zvichitevera urongwa hwepamusoro hwekuchinjana vasungwa hwakaona chizvarwa chekuRussia chinozivikanwa zvakanyanya mukutengeswa kwezvombo Victor Bout chichidzoserwa kuMoscow. Griner akaendeswa nendege kuSan Antonio uye mushure mekubatana zvakare nemhuri yake achazoonekwa navana chiremba mushure mekugara kwake mujeri kuRussia. Nyaya dzekurwira ushe, usadunhu neusabhuku dzinonzi dziri kuwanda mudunhu remashonaland west pamwe nenyika yose, dzimwe mhuri dzichiti zviri kukonzerwa nevashandi vehurumende mubazi rezvekutongwa kwematunhu vavanoti vari kutora mativi pamakakatanwa eushe. Vanhu ava vari kupomerawo zvakare mhosva vezvematongerwo enyika avo vavanoti vari kupindira mukugadziriswa kwemasabhuku nemasadunhu. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimhuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva. Zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwashechidziva mudunhu rezvimba, mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro. VaCosmas Mandaza, mutauri wemhuri yekwaMandaza ine dzimba nhatu dzinochinjana ushe hwekwaNyamweda, vanoti kunyange mhuri yainge yasarudza vaFletcher Mandaza kuti vatsive vaClaudius Mandaza, vaizivikanwa saishe Nyamweda, mudzviti wenzvimbo yavo vavakangoti vatomu pamwe nasachigaro wemadzishi emudunhu reMashonaland West, Ishe Ngezi, vakagadza vaNobert Mandaza vachipesana nevakawanda wemhuri iyi.
Kari kupira nyaya ndepekuti GA naChief Ngezi vakagadza acting chief vari vairi. Acting chief mwana vana mazibaba acho aripo havana kuziviswa. Kana izvo dzimbashanu yedimba yamboto yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo ini akagadzwa vanhu vanga varamba chengaupuwe baba acting chief.
VaMandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa eushe ndevana mudzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri idzo.
Baba wacho hanyakwaekuti vachanga asina kugara umushe aita zvinenge zvekubhadharana nanatombo.
VaMandaza vanoti dzimba nhatu dzinoti kwamaringa pasi, chidya usavi nekwamudziviri ndidzo dzinochinjana ushe hwekwaNyamweda. Vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe emudunhu reMashonaland West, vaPeter Paspamire, vanozivikanwa saIshe Ngezi. Ishe Ngezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari. Vanoti vakagadza mwana waIshe Nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe hwekwaNyamweda.
Vakauya vachitaura nyayo ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvimeta morwisana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri kumatii mamira angopedza kuekta muchifambira nyaya dzekuti paite zvabudzeni zvichizvo.
Ishe Ngezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwaChivero, Mashayamombe nehwekwaChidziva. Makakatanwa eushe hwekwaMashayamombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti High Court, izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saIshe Mashayamombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapamutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe.
Saka High Court yakabva yamisa mambo vaya kuti bvumirai kushanda, asi ndi mambo avo vachiri mambo vanofanana nevamwe kati vakatei vapiwa mota yavo ndobva yanhunga ipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematara.
Mumiriri weNorton mudare reParamende vatemba muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuChina mushure mekunge zvarova ishe Nyamweda, vanoti hurumende kuburikidza nevana mudzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda mberuku and so forth and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesha vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayiwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. VaKarengesha vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatano anenge aripo mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa yeumambo dzakatekeshera nenyika, asi vanoti vana mudzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo.
Nyaya dzeushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu reMashonaland Central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwaNegomo kumaZowe nehwekwaBushu kuShamva.
KuShamva vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavaGracious Mukanwa saIshe Bushu. VaMusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaive Ishe Bushu vaShowo Bushu muna 2016. KumaZowe vaive Ishe Negomo vaLashias Titsinde vakaripisa vaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachiva pomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
pamutambo wekwarta final yekutanga uchiri kutambwa mushure mekupinda muextra time pakati pebrazil necroatia. Mutambo uyu wakamira wakati Croatia 0 Brazil 1. Mumwe mutambo wekwarta final uriko na 9 manheru ano pakati penetherlands neargentina. Chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzecontemporary jazz Sarungano anove mumwe vaimbi vechidiki vakadzidziswa kuimba pamuzinda wepakare pae wakasiyiwa wawakwa namushakabvu Oliver Mutukudzi kuNorton. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitanga nekutsanangura matambirirwo akaitwa chipo chake chekuimba nevabereki vake ari mukomana weform 3 kwakutama muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwana arutamba kuzi inini daigona chikoro kana nanasi handisi muna akapusa stereki saka iwe pawanda vakanzi wanichiti ndoda kutengerwa gitare vaingoti it's a passing passion yangu uyo ichakufura mwana
njii vari kutambirana sei nemumhanzi wako
ya music yedu kutambirwa zvakanaka a lot of people chingatoita mutauro ndechekuti mumwe nemumwe wavo anenge auda kuedza kuti pama songs edu andi convince kuti song hombe ndeipi
vaunoti ava ndo vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndivanani
kushinga kunobva muvanhu vanokutsigira ende vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana chitangawo kuridza gitare pane vanhu vaitondi inkarejawo mweziyo yaunenge uchiita pane munhu anekaicho kuti zvinogona kubuda zvinogona kufamba kwozoita ende unonida vanhu vanokushingisa ava zvakasiyana siyana mumadifferent stages emusic kumashure omo vamutukudzi vaindishingisawo kuti amwana shinga zvinogona kutoita then kumashure kwacho uchitanga there are people like sawirongo ainzi Benson Mukwende aindiinkarejawo kuti ndidzidzire gitare racho saka zvinosiyana nestage yaunenge uri
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
vangade kutibata ngavatibate on all social media ngavatibate pakanzi Sarungano that is our name across all social media Instagram Facebook Twitter TikTok everywhere Sarungano those table then vanoda number tinowanikwa pa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa
aiwa kakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare Ngaruwande kakaitwa naSarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa avatumwa
chekutanga mukasvika pano svikai nerugare chechipiri muchizobva pano endai nerugare Rugare Ngaruwande Shika pano, shika ine rugare Chechipiri mchizubwa pano, enda ine rugare Rugare, ngaruwande, wamwe Rugare, ngaruwande, wamwe Rugare, ngaruwande, wamwe Rugare, ngaruwande, wamwe
Tinotenda Sarungano, ramba uchiendera mberi nenyaya dzemimhanzi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa zviri kubuda makwikwi eWorld Cup. Pari zvino tichiona kuti Brazil iri kutungamira pamutambo wayasangana neCroatia. sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Ndichida kuoneka kudai, tiri kuona Croatia ichidzosera chibodzwa, saka mutambo wamira wakati Brazil 1, Croatia 1. Anokuoneka ine mufaro, ndine Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Gaino Saidi.